manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kuvhumbi 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanofanira kuramba vachipfeka mamasiki sekukurudzirwa kwazvinoitwa vachigeza maoko nesipo vachisanitiza uye zvesocial distancing zviya zvokuti vasamira munharaunda iri pedyo navamwe zvinofanira kuti zvirambe zvichiitwa nyangwe wabayiwa nhomba yeSinopharm kana yeSinovac iyoyo.
Nyanzvi munyadzi zveutano dzokurudzira vanhu kuti varambe vachibayiwa nhomba seimwe nzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vamwe vopesana nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kwakaitwa nedare reparamende reNational Assembly neZuro. Masangano evarairidzi akawanda abuda nechisungo chekuti haasi kuzotambira kutyisidzirwa kwaanoti ari kuitwa negurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa neZuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kuMatabeleland South, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera wave pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi mashanu nevana kana kuti 1554. Vanhu gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi neZuro wakare, izvo zvakasiyawo vanhu vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 37,875. Vanhu makumi maviri nevanomwe vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nemashanu zvine makumi mashanu nevasere kana kuti 35,058. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1,263. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Zvichakadaro, vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave zviuru mazana maviri nemakumi masere nezvisere nemazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 288,222. Asi vabayiwa nhomba yepiri sezvirikurudzirwa navana chiremba vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nevasere kana kuti 36,778. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru munyaya dzekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 muhurumende Dr. Agnes Mahomva sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamirioni gumi ichishandisa nhomba dzakabva kuChina dzinoti Sinovac neSinopharm, idzo dzisati dzapiwa chitambi neWorld Health Organization kuti dzishandiswe neveruzhinji. Zimbabwe yakapiwawo imwe nhomba neIndia uye iri kutarisira imwe kubva kuRussia. Mukuziya nyaya iyi, tabata nyanzvi nyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechitungwiza hospital varizve munyori mukuru wesangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland Dr. Enoch Maida, avo vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba uye kuramba vachiteerera kurudziro iri kuitwa nebazi rezveutano kuti chirwere ichi chisadzoke zvine ukasha.
Nyaya yekuti toita sei kuti kukwira kwe vane utachiona weCOVID-19 kana vangava vanofano kuda kweCOVID-19 iyoyi vasava vanowedzera kana kuti hatingati third wave sezvatiri kuona kune dzimwe nzvimbo dzepasi rino. Chatingangoramba tichireva ndechekuti chokutanga urongwa hwehurumende hwekuti vanhu vabaiwe nhomba yeCOVID-19 yaisa yevaccine iyoyo, ngava vanhu ngavanobaiwa sekukurudzirwa kwazvinoitwa.
Asika pane vamwe vane mubvunzo, Dr. Maida, vane zvimwe zvirwere zvakaita sezve BP, sugar nezvimwe.
Vaya vane mibvunzo vangava nezvirwere zvavanofanira kuramba vachimwa mapiritsi zuva nezuva, vanofanira kuti vanzwisise uye vachiongororwa kuonekwa kuti zviri under control here, kana ingava BP, ingava sugar, kana vanotora mapiritsi HIV kana cancer drugs, vanenge vachida kungoonekwa kuti maconditions avo kana kuti urwere hwavo huri under control. Vari kungomwa mapiritsi asi hapana zvimwe zvavanonzwa, uye kuti vaya vakazvitakura vanoyamwisa vana makore ari above 60, vanhu vanokurudzirwa kuti vanzwisise nekupiwa kunzwisisa kuti kana vachifanira kubayiwa vanofanira kubayiwa zvaita sei. Asi kurudziro iripo inoramba ichipiwa nyangwe nebazi rezveutano nderekuti vanhu vanofanira kuti varambe vaende kunobayiwa nhomba yevaccine iyoyi iri kubayiwa vanhu.
Asi kana vanhu vachinge vabayiwa, pachine chikonzerere chekupfeka mamask, Dr. Maid?
Vanhu vanofanira kuramba vachipfeka mamask sekukurudzirwa kwazvinoitwa, vachigeza maoko nesipo, vachisanitaiza, uye zvesocial distancing zviya zvokuti vasamira munharaunda iri pedyo navamwe, zvinofanira kuti zvirambe zvichiitwa nyangwe wabayiwa nhomba yeSinopharm kana yeSinovac iyoyo.
Seizvozvo zvakakosha
nokuda kwokuti pane zvinobatsira mumuviri, masoja omuviri anobatsira kuti udziviririke pautachiona hweCOVID-19, asi unokwanisa kuubatira asi dzimwe nhambo usingazonyanyi kurwara kana kufanaho. Saka hazvigoni kuti titi nhomba iyoyi inokudzivirira zvachose kuti unenge wakungoita zvaunoda.
Ko, sei muchidaro, Dr. Maid?
Vamwe havasati vabayiwa hauzi kuti abayiwa neasina ndiani, uye kuti unokwanisa kutoti uwane utachiona ihwohwo. Saka tinongoramba tichikurudzira vanhu kuti ngavave vanopfeka mamask sekukurudzirwa kwazvinoitwa nenzira yakatarwa, uye ngavarambe vachigeza maoko nesipo, ngavarambe vachisanitaiza, ngavarambe vachiita social distancing.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru weChitungwiza Hospital, Dr. Enoch Maida, vari parunare muHarare. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kwakabudirira muNational Assembly nezuro kunodzorera kumashure utongi hwejekerere pamwe nezvakasarudzwa nevanhu pakanyorwa bumbiro remitemo yenyika rikatanga kushanda muna 2013. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai Bere vati kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kwakatambirwa neNational Assembly kunodzorera kumashure utongo hwejekerere, vakapa muenzaniso wekuti mutungamiriri wenyika anenge ava nemasimba ekudoma vatongi vematare kubva kumatare pasi kuenda kumatare pamusoro.
Isu seZimurais takagara tataura kuti Amendment Bill number 2 inotyora bumbiro remutemo nenzira dzakawanda. Inodzosera mumashure magains atanga tameka panyaya yekupromota constitutionalism. Munoona nyaya yekuapoindwa kwemajudges mubumbiro redu remutemo yanga iri process yanga iri very transparent. Asi nekuda kweamendment iyoyi yava kuendeswa kusenate, transparency necompetence zvatorwa zvikarashwa musango.
Vabere vatiwo chinonyanyovashungurudza inyaya yekuti bumbiro remutemo yenyika rava kutoiswa zvigamba, bumbiro iri risati rashandiswa zvizere. Mutauriri weCrisis Coalition in Zimbabwe vaMarvelous Kumalo vatiwo tariro yavo yanga iri yekuti bumbiro remutemo yenyika ritange kushanda zvakazara risati rachinjwa.
Pari zino isusu hatikwanisi kunge tichiti iyi iprogressive section iyi haisi pamaamendments ese ayo, nokuti seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition tiri kuti constitution iyi kubva zvayakaiswa mugore ra2013 tava kusvika makore anokwana masere 8 years isati yaimplimentwa zvizere. Saka isusu tiri kuti ngatitangei taimplimenta constitution iyoyi toona kuti inenge ichifamba sei. Patinenge zvenge taona kuti apa inenge iri kusarira kana kuti hazvizi kunyatsofamba zvakanaka tochizotanga kuva nedialogue rekuti choita sei.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vatiwo kubviswa kwekuvhoterwa kwevatevedzeri vemutungamiriri wenyika hachisi chinhu chakanaka.
Kaona nyaya yekuti president vange vane mutungamiriri kana mutevedzeri anozikanwa nyaya yakatonetsa even vamurangagwa mukavaona vakazotiza vamurangagwa vangu mukavakavabvisa pachinzvimbo nokuti hapana bumbiro remutemo raidzivisa vangabe zvunge zvavanga vakaita. Asi ndinoda kuti bumbiro remutemo izvairi rava kutaridza kuti mutevedzeri wemutungamiriri anofanira kunge achizikanwa sezvo ari anofanira kunge achizotora kutonga kana mutungamiriri wenyika akundikana ende izvozvo zvobviswa navamunangagwa vakambobviswa vakamhanya mauto akapindira kuti vadzoke nekuti bumbiro remutemo ranga risina izvozvo zvinondokwaonda kuindazveivo.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vati sebato vakazeya kuvandudzwa kwebumbiro renyika vakati vakaona riine zvinhu zvakanakira vana veZimbabwe kusanganisira kuwedzerwa kwemadzimai muNational Assembly pamwe nekunzi mupinzwowo vechidiki vachiti zvindo zvakaita kuti sebato vatsigire kuvandudzwa uku. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANPF vatafadzwa Mugwadi vati vane mufaro mukuru nekubudirira kwebhiri iri muNational Assembly. VaMugwadi vati zvakanakisa chose kuti mutungamiriri wenyika adome nekusarudza pachake vatevedzeri vake vachiti izvi zvinosimudzira runyararo mubato.
Zvinoita ka zvinoreva kuti mutungamiriri wenyika akudoma mavice president avo. Izvi zvinoita kuti kuve nekugadzikana muinstitution yeupresident munyika yose zvochireva kuti hakuna amasenda maviri emasimba ende izvi tiri kuzviitira takanyanya kunangana neramangwana ranyika kwete rokuti zvokuti tiri kuda kugadzisa zviripo izvozvo hatina matambudziko aripo asi ramangwana.
VaMugwadi vatiwo sebato vari kufarirawo mukana wekuti madzimai anopinda mudare reNational Assembly pasi pequota system zvichange zvichienderera mberi kwemakore guma anotevera uyewo kupiwa mikana kwevechidiki kuti vawanewo vamiririri vavo. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe kuti hurumende yakatambira sei danho rekuvandudza bumbiro remutemo yenyika sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadairwi. Nhengo dzeNational Assembly 100+ neimwe dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika asi nhengo 22 dzakavhotera kusavandudzwa kwebumbiro iri. Bhiri iri rinofanirwa kutambirwa neSenate kuitira kuti rishandiswe mushure mekunge mutungamiriri wenyika arisaina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano evarairidzi akawanda abuda nechisungo chekuti haasi kuzotambira kwaanoti kutyisidzirwa kwaari kuitwa negurukota redzidzo yepasi vaKane Matema. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wapindwa nemasangano manomwe anomirira varairidzi, mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZimbabwe Rural Teachers Union vaGibson Mushangu vati varairidzi vacharamba vachishanda mazuva maviri pasvondo kudzamara zvichemo zvavo zvagadziriswa. Vati zvichemo zvavo ndezvechokwadi uye havakwanisi kuenda kubasa mazuva ose nekuti mari dzavanotambira hadzichakwani. Vatiwo havasi kufara negurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema avo vati vanhu vachityidzira kuti vachanyimwa mari dzavo dzemuhoro kana kudzingwa mabasa kana vakasaenda kumabasa mazuva ese sezvavari kuita.
Isu taona kuti gurukota rinoona nezvedzidzo havasi kunyanya kutaura nevanomirira hurumende, saka varairidzi vari kuchema kuti vari kungopiwa mitemo nezvirongwa zvinova zvine chokuita nemashandiro avo neupenyu hwavo.
VaGoodwill Taderera veZimta vati vaMatema havadi kutaura nevarairidzi asi chavanogona chete kuvavhundusira kuti vachadzingwa mabasa kana vakatadza kuenda kumabasa mazuva ese sezvavari kuita mazuva ano. Vati varairidzi havasi kuita zvematongerwo enyika uye chavanoda kuti vagutewo nemhuri dzavo.
Minista varipo hapana pavari kutidaidza kuti vanyatsotaura nesu tichivapawo zvichemo zvedu. Tiri kutoona kuti minista vedu vanotonyanya kuti kachakacha kupfuura zvatinoitwa nemushandirwe wedu. Vanotonyanya kutiomesera kupfuura zvatinoitwa nemushandirwe wedu kuda kutipanicha. Isusu tiri kuti zvatiri kuda kuedza kuita hazvinei nezvematongerwo enyika, zvinei nechekuita nematongerwo edumbu chete.
Paitwawo chisungo chekuti masangano aya acharamba achitaurirana nehurumende kuitira kuti nhunha dzevarayiridzi dzigadziriswe. Vamushangu vati vachaendesa tsamba kubazi rezvedzidzo yepasi vachitsanangura gwara rinofanira kutorwa kugadzirisa matambudziko avo.
Saka tsamba iyi ichaenda mangwana china kana chishanu kurukota rezvedzidzo vachange vanaro. Kana tangosangana tobva tavapa nhunha dzedu, toda kuti tifambire pamwe chete, vasaronga zvinhu zvaona kuti zvinhu zvese zvavanenge vachironga zvinova nechokuita nevarayiridzi, zvine chokuita nevana vechikoro, zvine chokuita nevabereki, zvine chokuita nenyika yedu pamwe chete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamatema sezvo vakazivisa kuti havafe vakataura neStudio 7. Masangano aya aumbawo rimwe sangano richange richimirira varayiridzi, uye vachaita musangano nemusi wemuvhuro apo vachabuda nezita resangano iri. Zimta ndiyo yadomwa kusanobata chinzvimbo chasachigaro wesangano iri. Asi mamwe masangano matanhatu anomirirawo varayiridzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe haana kupinda musangano wanhasi achiti haana kukokwa. Mutungamiriri wePTUZ Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti havabvumirane nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu nemasangano apinda mumusangano wanhasi. Vati vari kuronga musangano wavo nemusi wechishanu wekuziva kuti matambudziko evarayiridzi angagadziriswe sei munyika.
Saka isusu we are taking steps kuti titore tiforme federation reeducation sector, tozosangana navamwe vamiriri vehurumende. But tine federation emaeducation sector and tinomusangano neFriday vhiki rino.
Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru weAtuz vaRobson Chere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuwanikwa nemhosva kwakaitwa imbova mupurisa wechichena muMinnesota muAmerica, Derek Chauvin, aine mhosva yekukonzeresa kufa kwemumwe murume wechitema gore rapera vaGeorge Floyd kuri kutambirwa nemufaro mukuru nevanhu vemuBritain, zvikuru vanhu vatema. Mumwe mudzidzisi wemuLondon, amai Amy Jordan, vanoti vanonzwa kurerukirwa zvikuru muchipfuwa chavo zvichitevera kuwanikwa kwaChauvin aine mhosva. Amai Jordan, mumwe wezviuru nezviuru zvevanhu vemuBritain, zvakaratidzira gore rapera pasi peurongwa hunozivikanwa nekuti Black Lives Matter. Guta guru remuSomalia, Mogadishu, inzvimbo inogarwa nevanhu vanopfuura mazana mashanu ezviuru zvakatiza misha yavo vachinogara muguta iri. Vanhu ava vanonzi vanogara vakamanikidzana munzvimbo dzisina mvura yemupombi pamwe nezvimbuzi zvisina kuvakwa zvakanaka, izvo zvave kutyirwa kuti zvinogona kupa kuti kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kuve nyore. Munguva ino yemwedzi weRamadan, mhuri idzi dzinorarama nerubatsiro rwechikafu icho chiri kudiwa zvakanyanya munguva ino yeRamadan. Sangano rinoona nezvekufamba kwevanhu pakati penyika reInternational Organization for Migration kana kuti IOM rinoti zvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana maviri ezviuru zvadzokera kumusha kubva zvatanga denda reCOVID-19 muna kukadzi 2020 kusvika nhasi, zvichitevera kuoma kweupenyu munyika dzazvange zvaenda kunotsvaga mafuro manyoro. Sangano iri rinotiwo richishanda nebazi rezveutano pamwe nemamasangano rakakwanisa kubatsira vanhu vane chitsama kuburikidza nekuvawanisa unyanzvi mune zvekurima, mari pamwe nezvimwe zvinodiwa muupenyu hwemunhu. Asi rinoyambira kuti vanhu ava vakasawana rubatsiro nechimbi chimbi, vakawanda vavo vanonyura mumatambudziko akadzama kudarika vari kutarisana navo pari zvino, izvo zvinozoita kuti vamwe vatsvage nzira dzekurarama nadzo dzisiri pamutemo kana kuti vabude zvakare munyika vachishandisa dzimwe nzira. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima, asi vati vanga vari mudare reparamende vachiti vaizopindura mibvunzo yedu kana vasununguka. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano rinomirira zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, avo vanoti havafunge kuti vanhu vari kutaurwa nesangano iri vachiri muZimbabwe vachiti vakawanda vanogona kunge vakashandisa COVID-19 kuti vasanetseke kupinda munyika, asi vachizobuda zvakare vachishandisa dzimwe nzira.
Chokwadi ndechekuti hongu pane vanhu vakaenda muZimbabwe kubva muna March 2020 kusvika nhasi unoyi. Vakawanda, vamwe vakatowanda totoziva kuti muna December vakatofira nemurodhi imomo nekuti kwavakazarisa kubhodha. Asi kuti vanhu ivava kuti chizoti vakadzokera nekuti vakaona kuti vari kutambura zvakanyanyisa kupfuurisa vari kuZimbabwe, hatifungi zvedu kuti ichokwadi, nekuti zhinji yevanhu vaienda nekuti vanga vane nguva yekusava kubasa, saka vaida kunoona mhuri vobva vadzoka zvavo. And chinonzwisa urombo inyaya yekuti vanoziva vakapinda muZimbabwe havazivi vakabuda kuti rangani, nekuti ruzhinji rwavo kudzokera kwavakaita kuti vadzokere zvirinyore yanga iri nyaya yekuti havati kudzokera nenyaya yeCovid, saka zvava zvisingadikani kuti vachitsvagirwa mapepa. Asi kana vakudzoka havaizosvika kwaive munguta kuti havada kudzokera, saka zvichinzi vanhu vakadzoka nenyaya yeCovid vasvika 200,000 asi vanhu vacho vese ivavo vakadzokera kuZimbabwe, nechokwadi chekuti vakadzokera kwavakabva.
Asika sangano iri Dr. Swanda riritori nevanhu variri kubatsira pari zvino vakadzokera kumusha yavo, zvinoreva kuti vane humbo hwevanhu ivavo.
Pandanga ndichitotarisa pane manhamba akaita vana 2,000, 4,000 avanoti vakabatsira neagriculture equipment kana chinechi. Tinoziva for example kuti kubva muno muSouth Africa chaibatsirana nevanhu vanosvikawo pamanhamba, manhamba anosvika ma 8,000 evanogona varipo vanhu vakadaro vakaenda kunosetla, vanga vaitoti tanga tine sangano nevanhu vasingaoni muJoburg, vaiti takudai kudzokera kumusha tinoedza kuti kana tichionawo pekurima tinogara tibatsirike ipapo, nekuti vanga vasinga qualify kupiwawo chikafu nehurumende yemusouth Africa. Saka pane vanhu vagara vanga vari muSouth Africa asi vakufunga kuti zviri nani kudzokera kunoshupika zvavo vari kumusha, nekuti vanga vasingagoni kuona mabasa, uye zvinhu zvakatiomei nenyaya dzezinofobia zvikuru kubva muno muSouth Africa. Saka kuti titaure kuti mugore radarika irori tinogona kunge tine vanhu vanosvika 10,000 20,000 vakaona kuti zviri nani vadzokere kuZimbabwe, uye vakashandisa nguva yemuna May in particular kuti vadzokere kuZimbabwe pakavhurwa mabhodha muSouth Africa nemuZimbabwe first week yaMay wa2020. Tinoziva kuti vanhu vakadaro varipo, asi hatingatauri zvedu kuti vanosvika 200,000 yese iyi yakadzokera kuchinogara, nekuti vakaona kuti kutambura kwemuno kwanyanyisa kudarikidza kunoitika kumusha.
Tiri kuonawo vamwe vana veZimbabwe vari kumanikidzwa kudzokera kumisha nenyaya yekuti nyika dzavanga vari vachitsvaga upoteri hazvina kubudirira. Zvii zvamungataurawo sesangano pamusoro penyaya tichitarisa zvakaita vari kuBotswana vari kunzi vakanosiyiwa kumugano wePlumtree?
Nyaya yekuBotswana inyaya inosiririsa chaizvo, nekuti tinoziva kuti zvakaitwa neBotswana kuti musure mumakore akawanda kudai kubva muna early 2000 kwakusvika makore makumi maviri vanhu vayakagara muBotswana vonzi nhasi ngavachidzokera, nekuti nyika yave nani, mamiriro aita ave nani kuti vadzokere kumusha. Hazvina zvazvo kunyatsonaka, nekuti vanhu havakaendeswa vachiri kudya, uye havachisina ugari hwakati, nekuti vakabva kuZimbabwe kare. Tinoziva kuti kana tichitarisa nyaya dzemutemo dzinotaura kuti vanhu vanogona kuapplyira ugari munyika zvakaita semapermanent residence after 5 years kana kuti 10 years vawana citizenship. Chikonzero chaizvozvo ndechekuti vanhu vanoziva kuti munhu ukagara usiri munyika yako yekuzvarwa kusvika makore mashanu, zvakutoreva kuti iwo watosiyana nenyika yeuka haugoni kuti unge uchiti yave musha wako, saka zviri nani kuti uchiwana ugari munyika yaurikuenda. Saka tiri kuona kuti mabatiro anoitwa vanhu kuBotswana haana kunaka chaizvo, zvikuru savanhu vanga vatiza munyika dzavo and particularly veMuzimbabwe.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda muZimba muSouth Africa zvinoti zviri kutambira nemufaro mutemo mutsva wakadzikwa nenyika iyi uyo unochengetedza kodzero dzazvo zviri pamabasa. More Blessing Mujoma anotipa nyaya inotevera.
Imwe nengo yesangano reIzwi Domestic Workers Alliance muzvare Savi Mafindo Matimura vanoti kuvandudzwa kwemutemo weCompensation for Occupational Injuries and Diseases Act kana kuti COIDA uko kwakaitwa mwedzi wapfuura kucharurutsira vashandi vemudzimba vakawanda vange vasingawani rubatsiro.
Tinotenda neizvozvo kuti wakazosvika pakubudirira nekuti taibatsiridzawo tichirwira kuti mutemo uyu unge uchitotiverengawo sevashandi. Saka tinonzwa kufara kuti nekutsigiridza kwese kwataita tichibatsirana nemamwe masangano akaita seSatsau neUdosa takagona kunge tichizobudirira kuti mutemo uyu uticherechedzewo sevashandi.
Vashandi vemudzimba vakawanda vanosanganisira muzvare Ruvimbo Mativenga vanoti vanotambira chiitiko ichi nemufaro.
Ndiri kunzwa kufara nechiitiko ichi nekuda kwekuti tichange tave kukwanisa kuzvirapisa kuzvipatara kana kuzvichengeta apo tinenge tisingachakwanisi kuramba tichishanda nekuda kwekukuvara kwedu.
Gweta rinoona nezvemabasa vatino Gwenyaya vanoti kugadzwa kwemutemo uyu kwakakosha zvikuru kuvashandi vemudzimba.
Kuti yakabvumirana navo kuti this is an injustice that has to be resolved. What I can say kuti it's a culmination of these struggles that have been taking place. Raita kuti now my domestic workers, the majority of them, at least vanewo access to this form of social welfare and social assistance. Kana vachinge vakuvara, kana vachinge varwara vari kumabasa. Research has shown previously kuti actually my domestic workers vane these problems that they encounter at work, and as a result of this discrimination vanenge vari pa disadvantage, and zvinobatsira ma domestic workers.
Vagwenyaya avo vanoshandira sangano re General Industrial Workers Union of South Africa vanoti pachine zvakawanda zvinofanira kuitwa mukudzidzisa vashandi nezvemutemo mutsva uyu.
There is obviously a lot to be done to ensure compliance kuti vashandi vane ma bosses avo va comply nemutemo uyu, and it is just important kuti ma domestic workers ave o neruzivo rwema rights avo kuti vane access to this form of compensation and assistance kana vachinge vakuvara. Saka in that case this is the beginning.
Mutemo uyu uchaitwa kuti vashandirwi vabhadharwe mari kuhomwe yeCOIDA, asi vashandirwi vasina kuda kudomwa nemazita avo vanoti vachataura pamusoro pemutemo uyu kana vachinge vanzwisisa zviri mauri. Sachigaro weCOIDA uye vari mukuru pakambani yeCliff Decker Hofmeyrs vaJose Jogi vanoti vashandi vemudzimba vanofanira kunyoresa mumazuva matanhatu vachangopinzwa basa. VaJogi vakurudzira vashandirwi nevashandi mudzimba kuti vanyorese vashandi ava nekuchimbidza gore ra2022 risati rasvika. Mutemo uyu uchazivisawo nezverubatsiro ruchapiwa pakuripa vashandi ava, uyevo rubatsiro urwu ruchaenderana nerubatsiro runopiwa kumushandi wese ari munyika anenge akuvara kana kubatwa nechirwere ari pabasa. South Africa ine zvizvarwa zvakawanda zvekune dzimwe nyika kunyanya zveZimbabwe zvinoshanda mabasa emudzimba. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzokurudzira kuti vanhu varambe vachibayiwa nhomba senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Vamwe vopesana nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kwakaitwa neNational Assembly neZuro. Mamwe masangano evarairidzi obuda nechisungo chekuti haasi kuzotambira kwaanoti kutyisidzirwa negurukota redzidzo yepasi vaKain Matema. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 21 kumabasa 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
uyangithusa kakhulu lokho ukuthi lokho kumisiwe ukuhlatshwa kwabantu asazi ukuthi sophephela phi nqa kanjalo kuthi ukuthi njengoba umqango vele usomngenile kuthi ukuthi leli gcikwane lizothanyela.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi uZulu kumele eqhubeke ezivikela ku-COVID-19 lanxa nje inani lababanjwa lomkhuhlane likhanya lisehla njalo abanye sebehlatshiwe ijekiseni yalomkhuhlane.
Kukhona obunye sokubonakele ukuthi hayi kodwa lanxa sasikhulumile sathi lapha kade sasinikeni njalo amandla umongameli ukuthi abe nguye appoint ama-judges. Kuyikuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto amandla phela niwa umongameli. Umongameli anti wakhethwa ngabantu. Abantu bamkhetha bemnika amandla ukuthi abayenzele umsebenzi abaqhubele umsebenzi.
Lucuno le abanengi udaba lokupasiswa komthetho ozaguqula isisekelo sombuso welizwe ukuze siphe umongameli Mnangagwa amandla amanengi. Constitutional Amendment Number 2 ePhalamende izolo. Bahlaba umkhosi ababanjwe ngamandla ukuphindela ekhaya abaphephele kweleBotswana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu kukhweze inani lasebethethwe ilomkhuhlane laya kwabedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1554. Kufunyanwe njalo abalitshumi lasithupha belomkhuhlane lo. Ingcwethi kwezempila kahle zithi uZulu kumele aqhubeke ezifikela lanxa nje inani lababanjwa lomkhuhlane likhanya selisehla. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 288,229 ijekiseni ye-COVID-19. Asebebanjelwe umkhuhlane kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 37,875. Abagule basila bazinkulungwane ezingamatshumi edlula kancane amathathu lanhlanu 35,058. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngokumiswa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yalomkhuhlane kulelo lizwe lanxa kulempiko ethi i-coronavirus izahlasela ngamandla okwehlandla lesithathu ebusika. Kubika uThuso Khumalo.
Uhulumeni weSouth Africa umise uhlelo lokuhlatshwa kwamajekiseni okuvikela iCOVID-19 ngeviki ephelileyo. Kulandela imbiko evele kwelemelika yokuthi kucatshangelwa ukuthi ukunquma kwegazi kwaba isithupha abebehlatshwe ijekiseni yeJohnson and Johnson kubangelwe ileli jekiseni. Njengoba ke kwele South Africa kuyilo lodwa ijekiseni leJohnson and Johnson elikhona okwakhathesi, ukumiswa kwalolu hlelo kutsho ukuthi lumempo uhlelo lokuvikela uZulu kucoronavirus kusetshenziswa amajekiseni la. Lokhu yikho sekulethe ukukhathazeka okukhulu kusizalwane zeZimbabwe ebezikhangelele ukuhlatshwa amajekiseni la kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Siphiwe Moyo uthi balokhu saba kakhulu nxa becabanga ingozi engenzeka nxa ligciwane lingaqhubuka ngamandla.
Kuyangethusa kakhulu lokho ukuthi lokho kumisiwe ukuhlatshwa kwabantu i-vaccine yokuvikela igciwane. Kusho ukuthi asazi ukuthi sophephela phi nqa kunjalo kuthi ukuthi njengoba umqando vele usungenile kuthi ukuthi leli gciwane lizothanyela ukwedlula lokho esikubonileyo.
Ngesikhathi kumiswa lolhlelo bekuhlatshwa abantu abaphansi kwezinkulungwane ezingamakhulu amathathu below 300,000 kuphela. Ngokutsho kwengcitshi kufanele kuhlatshwe abantu abayizigidi ezingamachumi amane 40 million kwele South Africa ukuze kumemetheka kwegciwane le-coronavirus kumiswe kumbe loba kukhona kungabi lomthelela omubi kakhulu. OweZimbabwe wazwa kakhulu ngokukhankasela ukuthuthukiswa kwamakhono abaculi njalo engomunye oncintisa ukuthola isicoco se-amaciko Best Music Promoter uMnumzane Mcasisele Gwaza uthi kumiswa kwalolu hlelo kutsho khona ukuthi impilo zabo zisengozini.
So kuyasethusa kakhulu thini kakhulu njengezalwane zaseZimbabwe ebese sithembile ukuthi ukujova lokhu kuzoba lula mangabe sisezweni laseSouth Africa. Njalo isifaka ovalweni kodwa siyethemba uhulumeni waseSouth Africa uzosheshe abulungise lokho.
Ingcitshi zezempilakahle zisanda kuxwayisa eSouth Africa ukuthi kungenzeka icoronavirus ibangele umonakalo omkhulu kakhulu nxa ingathi siphenduka ngamandla okwesithathu ebusika ifice iningi labantu lingakavikelwa ngala amajekiseni. Kodwa ngesikhulume sebandla leMthwakazi Liberation Front uMnumzana Crispin Nyoni uthi akusizi ukuthi uhulumende ajahe ukusungula lolu hlelo kwangakatholakali impumela yokuthi lamajekiseni ayingozi kumbe hatshi.
Ngibona kulilisu eliqondileyo ukuba umuthi lo owelapha iCovid umiswe kancane kuze kufike isikhathi lapho sebethe bahlolisisa khona amadokotela bakuboneke kuqondile ukuba abantu bengahlatshwa.
Iningi lethi South Africa kufanele izinuka amakhwapha ngokuhamba ngesiqubu sonwabo kwalolu hlelo ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi sebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili asebehlatshiwe emazweni afana leZimbabwe. Kodwa kuhulumende uthi luzaqala ungakaphula amaseko lolu hlelo kodwa kuqakathekile ukuthi luqale sekusaziwa ukuthi leli Jackson alifaki impilo kaZulu engozini. Uthi njalo usephakathi kokuthenga amaJackson olunye uhlobo ukuze lawo aqale ukusebenza. ISouth Africa yiyo ehlaselwe ligciwane le-coronavirus ukwedlula amazwe onke e-Africa. Sebesedlula isigidi lengxenye over 1.5 billion asebehlaselwe i-coronavirus kwela South Africa. Kanti sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu over 53,000 asebefile. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Udaba lokupasiswa komthetho ozaguqula isisekelo sombuso welizwe okwesivili iConstitutional Amendment Bill number 2 edalele parliamente izolo soluqinule abantu abanengi abathi linguquko ipha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Abanengi basola njalo amalunga ebandla leMDCT ngokuvota ebambane leZanu PF esamukela linguquko yona epha uMnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba kungela kuvivinywa nguZulu obekusenziwa. Imupha njalo amandla okwengeza isikhathi sabahluleli abayabe sebefikise isikhathi sempentsheni abafana lomahluli omkhulu uChief Justice Luke Malava yena ozafikisa iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa okuyiyo iminyaka abahluleli abamele bachiye ngayo umsebenzi mhlaka 15 ngenyanga ezayo. Lanxa amalunga eMDCT amanengi efotele Zanu PF amane awo agoqela unkosazana Thokozani Khuphe alile ukuyamukela linguquko avota ebambisane lawe MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. abavotele ipili le bangu 191 kuthi abale ukuyamukela babe ngu 22 sicele lunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu ongomunye wabalova isisekelo sombuso yena othi kuyadanisa kakhulu okwenzakeleyo.
Mina ngingomunye wabantu abaphatheka ekulotshweni kwesisekelo sonalesi esisebenza eZimbabwe. Ngabhoda ilizwe lonke ngaqalisa ngisebenza nisemidiyensi saze saye eHarare siyahlanganisa ukuphuma ebantwini. Abantu iZimbabwe yonke sesihlanganisa abakukhulumayo bathi bona kabafuni umongameli welizwe olamandla amakhulu kakhulu. Bafuna kube lama-institutions, ama-organization alamandla umuntu oyedwa. Yikho ke bathi bona abafuni ujaji bakhethwe ngumongameli, bafuna ujaji ke akhethwe nguZulu kusenziwa ama interviews. Batho njalo leminyaka kajaji ukuthi kungafika isikhathi esithile ujaji kumele ke achiye umsebenzi kahambe ehlala phansi aphumule kungena abanye. Izinto eziningi ezakhulunywayo lento ye running mate ukuthi umongameli akumelanga azikhethele umsekelo wakhe, kumele kube ngabantu abakhethayo ngoba abanguyo khethayo ke uza abuse ke ama powers akhe ke bese khetha oyesimeni bese kulimaza ke idemocracy bese kulimaza ke ukubuswa kwelizwe. Yikho ke kwakhulunywa ngabantu, yikho ke kudanisile ke sesibona ke abanye abayingxenye sasilabo ke siloba isisekelo selizwe ke sebeyiba sebevota lezani PF futhi ke kuriverse intando kaZulu kuriverse kubiselwe emuva ke okwakhethwa ngabantu kakhulu. Douglas Monzoro wayengukho chairperson weCOPAC kuyadanisa kakhulu ke ayenzileyo.
Abezano PF bathi akulalutho olubi ngokuthi umongameli abe lamandla amanengi ngoba umela abantu njalo lawo mandla uwaphiwa ngabantu abamkhethayo.
Umongameli welizwe kumbe inkokheli loba kungaphi kakumelanga ibe lamandla adlula amandla abantu. Amandla kumele abe sebantwini, amandla kumele abe kuzingatsha ezincedisa uhulumende ukuthi ephambili. Kufunakala kufisakala ukuthi uhulumende ke abe nguhulumende ke wabantu, kube le judiciary kwabezomthetho labo bakhululeke bame bebodwa, bese kusithi ke iparlamente layo ime iyodwa. Manje sokusenzakala ke nxa umongameli senguye sozakhetha ake oyinye iarmu yegovernment ke ejudiciary ke amngezelele lama terms akhe ukuthi ukuthi ke sizaqhubeka sibona kurigwa ke kokhetho.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngomunye wabalova isisekelo sombuso welizwe ngo 2013 njalo ulilunga le MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga le MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni othi uMakhuphe udaniswe ngabanye bebandla lakhe abavote besamukela inguquko le yona athi ikhuthaza umbuso omubi.
Hayi kubuhlungu okwenzakeleyo ngoba uzokhumbula ukuthi iconstitution le ukuthi ize ibe khona iMDC isebenze kabuhlungu kanjani. Iza nje le constitution sokufe abantu kulokho abakubiza bathi run off ka-2008. Kwabanzima even ubaba uMonsora ehlukunyezwa ngesikhathi leDecopark lapha iconstitutional making process. Ubona kwezindawo izana ifuna ukumthaya imbulala, kwaqhubeka yaze yaphuma le constitution. Angazi ke abalalele emakhaya labo bakubonile okwenzakeleyo. Iconstitution ebinhle kangaka umhlaba wonke ukhuluma ngayo kubuhlungu khona njoba bese ngeke ngasho phambilini ukuthi uMamkhuphe umangele kakhulu ngoba ubecabanga ukuthi kulesivumelwane sokuthi njengebandla sizovota no, kodwa sikuzobonakala amandla kini njengabantu ukuthi lifila kanjani njengabalandeli lama voters ukuthi lokho sokwenzakele kwenzakale ngoba liyakufisa ukuthi kwenzakale noma abantu benze into ebelingafisa ukuthi yenzakale.
Ibhili leli njengoba selisiza khona ngapho kini kudalele Senate liza liphatha njani njengamalunga MDCT? Sizabona lidabuka phakathi yini njengalokho okwenzakale kulo House eParliament?
Yeah, hayi ngempela liyeza leli bill uSenate. Ngiyathemba ke bengimlalela ubaba uMonzori izolo ekhuluma kweyinye iplatform ethi yena
asizange salivotela leli bill. Ngimzwetsho kanjalo wasethi into kade siyisupporta thina i-extension yekhotha yabo mama labo ntanga lapha. Kodwa into ayikhumileyo uthi hayi asange salisupporta leli bill. So angazi ke ngisazozwa namhlanje kusinethu ukuthi thina njengecaucus simi kuphi. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngimzwe kahle izolo esithi hayi asilisupporti leli bill.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngowebandla le-MDCT njalo uhamba lo makhuphe. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule othi akulalutho olubi ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lesi.
Okukhona ukuthi simele sinanzelele ukuthi esikhuluma ngakho kade silapha yindaba eqhakathekileyo kakhulu enika amandla umongameli ukuthi enze lo msebenzi esikhuluma ngawo ukuthi appoint ama judges. Kwenzakala isikweZimbabwe kuphela. Siyakhangela lati sinje izisekelo zombuso lezi sizibhalileyo besizikopa kwabanye lati sifunde okunye. I remember ngumunye wakhona mina wabhalisa isisekelo sombuso lesi kwe-members ze select committee. Sasikhamba siyabona izisekelo zombuso amanye amazwe, sahamba kobo Kenya, sahamba kobo South Africa, safunda okuningi, safunda kwamanye amazwe wabasivakatshela ababezibhalele labo isisekelo sombuso esasibhalwe ngabantu. Ngokunjalo kukhona okunye sokubonakela ukuthi hayi kodwa lanxa sasikhulumile sathi lapha kade sasinikeni njalo amandla umongameli ukuthi abe nguye appoint ama judges. Kuyikuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto amandla phela ayanikwa umongameli, umongameli anti wakhethwa ngabantu, abantu bamkhetha bemnika amandla ukuthi abayenzele umsebenzi abaqhubele umsebenzi.
Vayakhala njalo abanye bathi udaba lombuso wezabelo i-devolution akuse i-devolution leyana eyavotelwa ngabantu ngoba seliguqulela iguqula.
Akutshintshanga lutho kulokhu kuqhubekela phambili kunjalo, kodwa kutshintshe nje ukuthi ngubani oza kwenza lokhu okwakumele kwenziwe ngubani kuphela. Ukuthi kadesi kwakumele kube lo chairperson we-provincial council lani kadesi sokulo minister we-devolution oyabe appointe ngupresident ukuthi aqhubele lezo nhlelo. Yiwo kho lokhu phela i-devolution isalelokhu i-devolution. Size endabeni yamajaji, amajaji ngithe ngiyakhangela nkomo ezisekelo zombuso wamanye amazwe engabala amalutshwane nje ukuthi ama-presidents yiwo appoint ama judges. Akula nto emangalisayo ngakhonoko ngoba upresident as an executive president uyabe vele appoint ama judges. Ama judges kuhulumende le three arms, ama three arms of government, i judiciary, le legislature, le executive. Upresident vele overall upresident kumele besandla kiyo wonke ekutheni baqhuba njani umsebenzi bayenziwa njani. Ngawo upresident uyabona abanye abantu abafaneleyo ukuthi kodwa lwalo umuntu umbona ngani singam-elevator njengoku-appointa nje ama-ministers kunjalo. Akula nto emangalisayo ngakhonokho.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZanu PF. Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lokuthi kulezizalwane zeZimbabwe ebezisebenza kwamanye amazwe ezedlula 200,000 eseziphenduke ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Iziphathamandla zakwamanye amazwe zitshayela ihlombe elemelika ngokuthola umnumzana Derek Chauvin, ipolisa elabulala onsundu umnumzana George Floyd, lilecala lokubulala njalo umongameli Joe Biden uthi lesi yisinqumo esingajwayelekanga ukudaba olufana lalolu. Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris laye uncome isinqumo sedale lejuri ye-Minneapolis ngesikhathi kulindelwe ukuthi umnumzana Chauvin agwetshwe. Bekuphithizela amapholisa kwele Russia lapho abantu abakade bebuthene khona. Lapho umongameli Vladimir Putin esethula umbiko wakhe oqakathekileyo esekela umnumzana Alex Navalny owachothoza uhulumende walelo lise njalo owabotshwayo. Amagqwetha akhe athi Abanye abasekeli bakhe ababili babotshiwe ekuseni.
Ele Botswana lithi liyayilandela yonke imithetho lapho libamba ngamandla ukubuyisela emuva iziphepheli zeZimbabwe ebezingabhalisanga ukuthi zifuna ukuphindela ekhaya. Lokhu kuza ngemva kokuba ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zeziphepheli olwe-UN High Commission for Refugees lusole inyathelo elithethwe yileli lizwe elokuphindisela ekhaya iziphepheli ebezihlala enkampeni yeDukwi. Kubika umqondisi Dube.
Isiphepheli esiphose zifike amachuma esithupha i-57 zibuyiselwe eZimbabwe phansi kohlelo lwe-deportation evikini edlulwe ngemva kokuba ziyale ukubhalisa ukuthi ziphindele ekhaya. Ikhomishini yenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngesiphephele United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, iveze ukukhathazeka okukhulu phezu kokubuyiselwa emuva kwezinye iziphepheli zeZimbabwe. Kodwa uhulumende weBotswana uthi ngokungabhalisi ukuthi zibuyele ekhaya iziphepheli kade sizihlala kulelo lizwe okungekho emthethweni. Ngakho ikhozi kuthwalwe zayachiwa emngcelweni weZimbabwe ngolwesine. Isikhulumi senhlanganiso ye-UNHCR, unkosazana Kate Pond, uthi uyadanisa indlela udaba lolu oluphethe ngayo.
UNHCR remains concerned that Zimbabweans who've been in Botswana for over a decade.
UNHCR iyakhathazeka ngokuthi abeZimbabwe babuyiselwe ngendlela engayisiyo yokuphindela kuyisifiso sabo. Noma beyiziphepheli balamalungelo, ngabe bavunyelwe ukuhlala bephiwe amaphepha awe permanent residence
and may be able to remain in the country as permanent residents.
AbeZimbabwe labakade sebehlale eBotswana kweminyaka edlula ichumi lokhu bafika ngomnyaka 2008 bebalekela udlakelayo lwabakhona ngesikhathi sokukhethwa lokudinga umongameli. Noma nje i-UNHCR isole inyathela elithethwe eBotswana ukubuyisela emuva isiphepheli lezi, ithi lelo lizwe lilandele yonke imithetho. Isikhulumi sogatsha olubona ezomvikela kweleBotswana, unkosazana Bonolo Tabalaka, uthi kwakhulunisana le nhlanganiso ye-UNHCR kanye lohulumende weZimbabwe phezu kwenyathela elithethwe ngesiphepheli. Embikweni oyethulela ugatsha loli, uTabalaka uthi bayahlonipha imisebenzi ye-UNHCR njalo bayenza konke belandela isiqondiso phezu kwesiphatho okumele siphiwe iziphepheli. Uthi i-UNHCR eleBotswana kanye leZimbabwe bavumelana ukuthi isimo ekhaya sesilungele ukuthi iziphepheli zingaphindela. Ihofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana itshele Studio 7 ukuthi konke kwenziwe ngendlela kungela solo ngokubuyisela kwesiphepheli ekade ziyale ukubhalisa ukubuyela ekhaya. Iziphepheli ezibuyele emuva zikhale ngokuthi zabuthwa izindlini ebusuku, zabanjwa amandla okada amabhasi, zafika zachiywa emngceleni kungela lunye usizo ezaluthola. Umunye weZimbabwe eHabron Mzana Kazimolo Ncube uthi noma nje iziphepheli kade seziphathwa nje abantu abangena kweleBotswana ngekho emthethweni, ngabe baphiwe imfanelo enjengemali. Uthi lokhu bekuzabaphathisa ukuthi basungule impilo entsha kweleZimbabwe.
Ubuhlungu ukuthi uma behanjiswa njengabantu abangama illegal immigrants abatholi imali ukudla kanye lenye assistance evele UNHCR, bahamba bengaphathanga lutho, ngakho kuba nzima ukuthi baqale impilo eZimbabwe. Ngabe babazwela nje bebanikeze noma imali ngoba abantu laba balesikhathi eside basuka kweZimbabwe.
Inhlanganiso elelwa ilungelo loluntu edithwanelo ithi bekufanele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende lesiphepheli. Idithwanelo ithi ijilo ngaphambilini ukuthi ayivumelani lokubanjwa amandla okubuyiselwa kweziphepheli zeZimbabwe. Iningi zeziphepheli zabalekela eBotswana ngomnyaka 2008 ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli olwalulodlakela olumangalisayo. Kade bengavunyelwa ukusebenza isikhathi behlala enkampeni yeDukwi engaphandle nje kwedolobho leFrancistown. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabona kweleBotswana.
Siloku sikudaba lweziphepheli kweleBotswana, umnumzana Winston Chibi owabaleka eZimbabwe ngemva kokuhlaselwa ngabasekeli bezanu PF wayahlala eDukwi okweminyaka eminengi, uthi ubanjwe ngamandla ukubuyela ekhaya eManicaland. Okwamanje uthi katholanga ncedo lokuthi akhe kutsha umuzi wakhe athi wadilizwa ngabasekeli bezanu PF. Uchibi uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esechimani mani.
Anzange ibe yivoluntary lokhu, anzange ngivoluntary ukubuyela mina ngakhohlwa ukuthi mbuyele ekhaya ngafoswa mina ngoba ngavalelwe ejele uyazi wena kithi ngavalelwe ejele mina 5 days esitokisini ngazokuphuma sebebonile ukuthi ngangibhalisile because mina ngamvala ngicela uncedo kuma-organizations amaninginingi nabaningi zama ukusiza abantu bakithi ukuthi singavuselwe ekhaya ngokuncindezela so bahle bangivalela mina bathe sebebonile ukuthi ngivalisile usesimi commandant wangifonela mina sibuya lapho eduke sikhulumisane sicela uxolo ngento enzakeleyo awusahambise Gerald awusathathwa amasingaprince njani njani so sengifuna ukuzohamba futhi ngento aziyengenze lawe liyana bahle bamfonela bathi awusahambe ekhaya because uyathanisa i-image yelizele eBotswana mina ngathi anyahamba vele angisamboni mali siyo njalo asamboni bancenga ukuze ngingene ebhasini
singathi abaningi vele basuka bebanjwa ngamandla ukuthi babuyele ekhaya
sonke akula muntu owayevuma ukuhamba ngoba ngikhuluma lawo kathesi abantu engikhuluma lawo ngoba ndingisebenzise eBotswana futhi uze unceda i-social welfare ufanele ukubuye lo ncwadi evela kusobhuku wakho manje amasobhuku lawo ngoba uningiyazi lawo ngamagamfiro vele bafuna ukusilalela nokuthi sithini sikhuluma ngani vela kunanto enjalo so sizazinceda
nizazinceda njani ibaba khona
ngiqoqa ukuthi ngibuyele eBotswana vele because angilo mntwana oseyunivesithi ngilo mntwana wokubala form 6 ngilo mntwana wokuform 1 ngilo mntwana wokugrade 6 ngizabathi mina sangingase ngijwayele ukuhlala eBotswana ngingazama ukuthi ngenze imicimbi yami ngasona i-passport ukuthi ngizabuyela eBotswana ma ngabona ukuthi kushayite eBotswana ngizahamba e-South Africa ngiyodinga impilo engcono khona ngani bathi la ma-passport asesengise ngawo vele abantu bayahlukubezwa awusekuthola i-passport babethe thina imali abasinika zona uyahamba uya-aplay i-emergency passport e-$380 but ma ufika ngale bathi ama-passport lawo awuthathi ungelasizathu
Umnumzana Weston Chief ngomunye wabasanda kususwa eDuke Refugee Camp kwele Botswana. Kwezemidlalo iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket linqotshwe ngamaruns alithumi lanye iPakistan emdlalweni wakuqala ohlobo lwe 2020 odlalelwe eHarare namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ekupheleni komdlalo ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthe bazigwaze ngowabo umkhonto namhla ngoba isimo enkundleni besivuma ukuba banqobe.
I think it's inexcusable to drop that many catches in a game especially against the team of this quality.
Awola ngamazwi lo ukwehluleka ukugama ibhola lihlale esandleni esikwenzeka ningi namhla khona apha sidlala leqembu elisezingeni eliphezulu. Lokhu kudale ukuthi begcine bethola amaruns angamachumi amabili obongamelanga bayathole njalo aluba bethole amaruns alikhulu lamachumi amathathu bekuzaba lula ukuba silifikise lelo nani. Izo izinto okumele sizilungise nxa sifuna unqoba amaqembu ahamba phambili emidlalweni kakhilikithi njalo namuhla isimo senkundla besisihle kokuthi asilasizathu esokungaba kungani singanqobanga.
Iqembu lePakistan yile liqale ukuthaya ibhola labuthelela amaranza alikhulu lamachumi amane lathoba munemunye 149 lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa kuthe iqembu leZimbabwe seliphendula lenelisa ukubuthelela amaranza alikhulu lamachumi amathathu lathoba munembili lalo lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Omunye wabadlali abaqale ukuthaya ibhola uqembu leZimbabwe uTinashe Kamunukamwe uthi umdlalo ubalahlekele ngesikhathi belahlekelwa ngabadlali belandelana ngesikhaphe khaphe.
Kuyadaniswa ukuba sifikile ukuchapha intambo kodwa kuthosayo indlela esijike ngayo ibhola. Sithemba ukuthi lathi esitshaya ibhola sizathi ukudlala ngendlela eza kwenza sinqobe. Kuqakathekile ukuba kube labadlali abambalwa abahambisanayo behlale bengaphumi ngoba okusiphazamisayo ukuphuma kwabadlali belandelana bengazange betshaye ibhola okwesikhathi eside.
Iqembu leZimbabwe lelePakistan azadibana ngolwesihlanu mhla zingamashumi amabili lantathu kuyona le nyanga kamabasa emdlalweni wesibili ohlobo lwe 2020 kusithi umdlalo tathu uhlelwe ukuba udlalwe ngesonto mhla zingamachumi amabili lanhlanu. Ekupheleni kwemidlalo ye-2020 amaqembu la azadibana njalo emidlalweni emibili yohlobo lwe-test. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Kwanele likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.